Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro, zvita 11, 2017. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day paine hurukuro pamusoro penyaya yekukura hundi pamwe nekuburiswa kwevanhu kuenda kune dzimwe nyika kana kuti human trafficking. Bato rinopikisa reMDCT roshoropodza danho rehurumende rekuchengeta mabharani mukuru wenyika vatobayiwa mudede pabasa kunyanga hazvo makore avo ekuenda pamudyandigere akapfuura.
Vamudede has been over the years a complicit to the ZANU-PF government that is suppressed vanhu vedu kuti vanyatsovhota mushe. Saka vamudede vanofanira kuenda.
Nyaya dzehuori dzoshoropodzwa apo Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day.
Izuva rakakosha rekurwisa huori pasi rose, nyanyei tichiona munyika yedu yeZimbabwe kuti chimwe chinovhiringa budiriro munyika inyaya yehuori.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoshoropodza danho rehurumende rekuchengeta mabharani mukuru wenyika vatobayiwa mudede pabasa kunyange hazvo makore avo ekuenda pamudyandigere akakwana. Sachigaro weMDCT mudunhu reNorth America vaDeni Moyo vanoti kwemakore akawanda vana veZimbabwe vanga vachichema nemabatirwo emabasa navamudede zvekuti vanokatya madzwa kuti sei hurumende iri kuda kuramba yakavabatirira. Bepanhau reHerald rinoti gurukota idzva rezvemabasa nevashandi amai Petronella Kagonye vakaudza dare reparamende svondo rapera kuti kunyange hazvo vamudede vasvika makore ekuenda pamudyandigere hapana kwavari kuenda sezvo hurumende ichiri kuda unyanzvi hwavo. Asi vamwoyo vanoti hapana unyanzvi hunoshamisira hunganzi huri kuchengeterwa vamudede pachitariswa kukanganisa kwavanonzi vaiita basa zvikuru mukuwaniswa kwezvitupa nemagwaro ekuberekwa. Vamwoyo vanoti sebato vakafadzwa zvikuru nekusiya basa kwevaivesa chigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vachiti vana veZimbabwe vaichemawo zvikuru nemafambisirwo ainzi aitwa basa neZEC iri pasi paamai Makarau. Pari zvino vamudede vane makore 43 ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwoyo pamusoro penyaya iyi.
Takabvira kare tichirwa kuti choda chinjo pavanhu vanochengeta nyaya dzeregistration yevanhu vedu. And vamudede has been over the years a complicit to the ZANU-PF government that is suppressed vanhu vedu kuti vanyatsovhota mushe. Saka vamudede vanofanira kuenda.
Tinoona kuti amai Makarau vanga vachipomerwawo nyaya dzekusabata zvakanaka sarudzo vakasiya basa. Munofunga here kuti hurumende ine zvikonzero zvekuchengeta vamudede?
Hurumende inofanira kuchengetedza zvidiwo zvevanhu. Kana vanhu vadi vamakarau ngavaende because havasi kutedzera zvidiwo zvevanhu. It is the same process navamudede. Vamudede is registered general. Vakatadza vakavhotesa vanhu vakafa kuti vapinde muregister. Saka tiri kuti vamudede vanofanira kuenda because iyi reform yatiri kutaura ireform yekuti munhu wese asingabvumirane nevanhu veZimbabwe kuti vawane rusununguko rwekuchuza maleaders avanoda hawafanire kunge vachitungamira.
Asika va moyo hurumende iri kuti vamudede munhu anogona basa zvisinei kuti vakura, saka vava chengeta pabasa. Imi hamudiwo here kuchengeta vanhu vane experience iwa?
Experience zvano hatidi, because it's a 37 experience of the same disenfranchisement of our people. Vamudede is an opportunity dai anga chida kuti vanhu veZimbabwe vakwanise kumira vachichengetedza vachimirira hurumende yavanoda, but vamudere vakashudza kuti ivo vamiri nezano. Saka kwatiri hationi anything that vamudere would have brought to the table in the present circumstances.
Vanga vari sachigaro weMDCT mudunhu reNorth America, vaDan Moyo vari parunare kuLeicester kuEngland neStudio 7. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day. Masangano anorwira kodzero dzevanhu achikurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dzevanhu. Mumashoko aro ekucherechedza zuva iri, bato rinopikisa reMDC inotungamirwa naWolfman Ncube rakati zuva iri rinocherechedzwa pachirangarirwa vanhu vakaparara munguva yegukura hundi, vakaparadzirwa misha nemurambatsvina, kutorwa kweminda nemhirizhonga kubva muna 2000, mhirizhonga mune zvematongerwo enyika, kushungurudzwa kwevanhu nenzira dzakasiyana-siyana nezvimwe zvakawanda zvinotyora kodzero dzevanhu. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anotiwo ari kukurudzira hurumende kuti irwise nyaya yekufambiswa kwevanhu zviri kunze kwemutemo kana kuti human trafficking. Dingindira regore rino rakanga rakanangana nekucherechedza vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose, kana kuti recognizing the work of human rights defenders worldwide who act to end discrimination. Ngatinzwe hurukuro yatakaita nemukuru weZim Rights Voke Machisa pamusoro pezuva iri.
Chekutanga ndechekuti tinonzwa kuti sonongukei diki diki nokuti vamugabe vanga vachinyanya kumbunyikidza kodzero dzevanhu vakabuda. Asi tinotishushikanei bichana nokuti mabvisirwo akaitwa vamugabe anga asiri maringe neconstitution yedu. Asizve tinowanikwa tichiti taifara nokuti paitungamira masoja kuti vamugabe vabve, tanga tichirwira yatingati isusu common enemy muZimbabwe. Saka tinoshuvira kuti vamunangagwa, sezvo vave kutonga vave panyanga, vazive kuti mhuri yeZimbabwe inoziva kuti ZANU-PF yakambunyikidza kodzero dzevanhu zvakakura sei munyika, tichitangira kunana gukura hundi tichiindirira mberi kusvika kunana 1997, 1999, 2000 kusvika 2008. Ivo vamunangagwa vanoziva kuti ishuviro yemhuri yeZimbabwe kuti tisangovharire pasi nyaya yegukura hundi. Tasvika panguva yekuti ivo vamunangagwa vachitaridza pachena kuti vanoshuvira kuti mhuri yeZimbabwe isungunuke zvikuru kumahuman rights. Kana tichitarisa nyaya yekuti maelections anofanira kupinda pane mitemo yakaringana inoita kuti kodzero dzevanhu dzisambunyikidzwe, uye maelections aitiwe ari free, ari fair, agonzi izvi ndo zvabuda kumusarudzo zvakanaka. Saka maelectoral reforms anotaurwa pachirungu ayaya akaitwa zvinoita kuti vamunangagwa vawanikwe vakachena nehurumende yavo. Uyezve inini chandinoshuvira ndechekuti pasave neeriri violence inoitika patinenge takwinda kumaelections, masoja edu adzokere kumabarake.
Totarisiwo kuti muZimbabwe mune commission inorwira kodzero dzevanhu, muri kuona iri kupiwa here mukana wekuseenza zvakanaka tichitarisawo iro zuva rehuman rights kana rekodzero dzevanhu iri?
Inini ndinoda kutenda kuti tine commission takatozvipira kuti irwire kodzero dzevanhu. Hongu vanosangana nezvininga mupinyu zvakawanda, asi regai ndipupire inisa Machisa ndichiti Zimbabwe Human Rights Commission so far yatishandira zvinotidakadza zvinotifadza zvikuru kana tichitarisa panguva inenge ichiitwa sarudzo panguva inenge ichiangatingati maby elections pachirungu aya aiitwa ayaya vainyatsotaura vachitonongora kuti idzi kodzero hadzibvumirwe iko zvino vari kushuvira kuti vave nemutemo wakazara usingasanganisiri kuti pavanenge vachiita basa ravo mapurisa apindire vari kuda kuzama kuzvipatsanura kubva kumapurisa ende ichocho chirongwa chekuti kana vakuita basa ravo vasazowanikwe vachiita sekuti vanopingwa ndare nemapurisa saka kuti iwaro chiga chakaiswa ichocho icho muconstitution kana kuti muact chadziiswa chanyatsomeka shuwa kuti Zimbabwe Human Rights Commission inoshanda isingapiringanidzwi nemapurisa saka inini pakupembera kwavari kuita zuva rekodzero dzevanhu pasi rose ishuviro yedu yekuti zvido zvezimbabwe human rights commission zvizadzikiswe vanyatsoshanda vachinzi vari independent pasina munhu anovanzvenzvera
vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimu rights voke machisa vari parunare nestudio 7 vari muHarare Sangano reUnited Nations Development Program rinoti gore roga roga mari inosvika trilioni imwe chete yemadhora inoshandiswa mukubhadhara choko muhomwe uye imwe ingangosvika $2.6 trillion inobiwa pagore kuburikidza neuori mupasi rose. Izvi zvakabuda pakucherechedzwa kwezuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day nemusi wemugovera. MuZimbabwe, nyaya dzeuori inyaya dziri kutemesa musoro kana mutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa kuti vacharwisana neuori zvikuru. Mapazi ehurumende pamwe nemamwe mapoka anoshanda nevanhu nedzimwe nzvimbo dzinonzi dzinoberekerwa uori huchizokura huchitandira nemamwe mapoka ose. Mukuziya nezvezuva iri tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga.
Izuva rakakosha rekurwisa uori pasi rose nyanyei tichiona munyika yedu yeZimbabwe kuti chimwe chinovhiringa budiriro munyika inyaya yeuori nekuti mari ingadei ichienda kuhurumende kuti ibate mabasa akasiyana-siyana angava kuzvipatara, kutenga mishonga, kubhadhara vashandi kana kuti kunyaya dzezvedzidzo mari iyoyo haizopindi muhomwe yehurumende inopinda muhomwe dzevamwe ndochekutanga. Chepiri, tinoona kuti panenge pachiitika uori basa rehurumende harifambi zvakanaka kureva kuti veruzhinji havakwanisi kubatsirwa zvakanaka ngatitore menzaniso kana kuti kungazi kuzvitupa kana kunovanotora maresinesi ekutyaira motokari nenyaya yeuori zvinenge zvikwava kutungamidzwa vanokwanisa kubhadhara choko muhomwe vaya vanenge vakazvimirira vakamira pachokwadi vanenge vakukanganiswa mashandiro avo saka idambudziko guru rinofanira kupedzwa asi chokwadi ndechekuti pane basa nekuti nyaya iyoyi isiri mbishi kunyanya muZimbabwe tinoona kuti dzimwe nguva vanenge vachifanira kurwisa nyaya dzeuori vari muhurumende havazoiti basa iroro nemazvo vanenge vava kutsvaka kuti kuda hama neshamwari dzinenge dzichiiswa kurutivi saka nyaya yeuori haizobatwi nemazvo kwazvo kwazvo.
Mungatarisira kuti muZimbabwe zvingatora nguva yakadii kuti zvinge zvichigadziriswa zvinhu izvozvo?
Kana tichitarisa muZimbabwe nyaya yeuori haifaniri kunetsa kana kutora nguva yakareba kuti igadziriswe asi dambudziko nderekuti kana utungamiri kumusoro-soro muhurumende husati hwazvipira kuti zvachose chose vanoda kupedza uori hazviperi zvinotora makore nemakore kana vakangoti kana vachiti nyaya yeuori inofanira kubata munhu mumwe chete kana vaviri inoramba ichingoenda inenge ichinyuka ichinyenga sechirwere chegomarara inenge ichida kuti kana ichinge yakunzi yakutambwa nyaya iyo yekubisa uori munhu wese zvake zvisinei nekuti ane chinhano chipi muupenyu kana muhurumende kana mune zvematongerwo enyika anenge achifanira kunzi kana achinge atyora mutemo kana achinge apinda mune zveuori ngaasangane nemutemo kumatare ezimhosva saka zvinoreva kuti seZimbabwe kune kuda kuti kusimbiswe matare edzimhosva, mitemo isimbiswe, yozadziswa nemazvo pasina kuti ava ndeve musangano kana kuti ava ndeve chii.
Totarisawo pasi rose huori unenge huri kungowanikwawo mupasi rose, chii chiri kukonzera kuti husakwanisa kunge huchirwiswa?
Pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti pasagonekwe kurwisa huori nemazvo, asi chimwe chikonzero chiripo ndechekuti huori hunenge huchisanganisira, hunenge huchibatawo vakuru vakuru vanenge vari ivo vanenge vari kumatare ekugadza mitemo kana matare edzimhosva kana vakuru vakuru kune zvematongerwo enyika. Kana pachinge padaro vanenge vasakwanisa, zvinonzi nyoka hurayi zvirume, havachade kuti vaite nemazvo basa rinobata ivo. Zvakarewo nyaya yehuori inogona kunge ichisanganisira vanhu vari munyika dzakasiyana, makambani epamusorosoro. Tinoziva kuti muAfrica makambani kana achiuya vachitsvaga zvekuti zvicherwo kana zvipi, vanouyawo nedivi rehuori. Ndozvinoita kuti zvinese kupedza huori hwachona. Zvakarewo kana tichitarisa munyika dzedu dzekuchamhembe kweAfrica kunyanya, hadzina mapazi akazvimiririra anopedza huori akasimba. Matare edzimhosva zinyekenyeke, vanogadzira mitemo zinyekenyeke, mapurisa achowo vamwe vacho vanenge vari muhuori. Saka idambudziko kuti tipedze huori kana pasina anenge akamira chaizvo chaizvo kuti zvipere.
Vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDhewa Mavhinga vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na6am kuseni kwega kwega na2pm masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaroziva cha7pm mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency, pa4930 shortwave, 15580 shortwave ne6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na6am, 2pm na7pm manheru ega ega. Musakanganwe.
Apo Zimbabwe iri kuramba ichiona tsaona dzemumigwagwa dzichiuraya vanhu vakawanda, vanoona nezvemafambisiro edzimotokari asina njodzi veTraffic Safety Council vanoti tsaona zhinji dziri kutora upenyu hwevanhu dziri kukonzerwa nekukanganisa kwevatyairi kana kusaremekedzwa kwemitemo yepamigwagwa. Vanotaura vakamirira boka iri vatatenda chinoda, vanoti vatyairi vazhinji vanofunga kuti kufambisa motokari ndizvo chete zvinodikanwa pamugwagwa, vachikanganwa kuti zviripo zvizhinji zvinofanira kuteedzerwa motokari isati yafamba. Vachinoda vanotizve pane vamwe vanokurudzira vatyairi kuti vamhanyise dzimotokari kana mabhazi, izvo zvinoisa upenyu hwevanhu vakawanda vanoshandisa mumigwagwa munjodzi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naTanonoka Hwande weStudio 7 navachinoda.
Very unfortunate, no what was now. Ndo ingada yaka preventeka, dai driver wacho na mapassenger acho nevakaronga vacho vaita zvavo. Zvicharamba zvichiitika as long as vanhu vasingabvumi kuti tsaona dzemumugwagwa dziri kukonzerwa nehuman mistake kana kuti driver mistake. Iya yanga driver mistake. Maturusi navanhu mumotokari hazvitendegwi nomutemo. Vanhu vacho vanonzi vachikurudzira vo driver kuti driver aifanira kunge achiwedzera saka ndoo mamisteki atoti mukaona isusu seTraffic Safety Council Zimbabwe tinoita tsvakurudza kuti chii chaita kuti chikonzere tsaona. Tinoona human error ichikontribhuta to 94%.
Vanhu vari kuperera mumigwagwa, zvoitwa sei kuti zvinhu zvipindurwe izvi?
Hazvigoni kuchinja kana vanhu vasati vachinja atiti yavo yekutyaira vasina maraisensi yekuvhetemesa mota kunge zvimbwa mupengo, yekusava neunhu hwokutaiwa ngatichii road tesi dzakafanana. Road dzedu dzinhu dzadziri naro, inofanira kutoadjusta isusu avanhu, kwete kuti road iadjuste kwatiri isusu avanhu tofanira kuadjusta. Ndozvoga zvakakonzera paya. That was a very preventable crash here. And we are so very sorry about loss of life here, Gaitika. Never Kakuara and Chakuma 50, but it's no good about the city run, Galateri.
Tiri kungoona zvinhu zvichiramba zvichiitika nyangwe iri human error nyangwe iri nyaya yekuti motikari ndiyo isina kunaka tiri kungoona zvichiramba zvichiitika hazvipi mutsauko kuvanhu vanofirwa nehama saka munhu watingapa mhosva apa chaizvo ndiani
munhu isizi kutraffic safety council watinopa mhosva mutyairi wemotikari nemhaka yati tari kudefensive driving kana makaiita imwe kana vose vakaita defensive driving vateereri vari kuteerera mutyairi anotanga kuona kuti motikari yangu ndizvo here zvinoita kuti ifambe lod yangu yandinoya ndizvo here asiwo maibvisa kudai nekwenhavo kana paine munhu akamanikidza mutyairi uyu kuti afambe aine vanhu vakawanda kudaro vanhu ivava vaine equipment yavo yemalaria administration yethat particular trip is supposed to tell us kuti is chakamboitika tofara se vakataura voga kuti naini marori taitaona maitiro atinoita kuti marori atakure equipment kwete vanhu mutemo ndivakuudzai zvakare hatisanganisi mabhagidhiesemende navanhu masurusi magejo navanhu mutemo haudi izvozvo kusafe tikasataura chokwadi tinopera tose hatizivi kuti vakava vawirirana kuti kudii uye taona yakazoitika vasarwa ne300 meters vasvike kwavaifanira kuenda
tichitarisa nyaya dzematsaona zvinhu munyika pane tsauko here zviri kuita nani here sokuona kwenyu
sokuona kwangu mwana wamai zvinhu hazviri kuita nani vanhu havahwi bhaibheri rinoti vanhu vangu vanoparara nokuda kwekushayiwa zivo vamwe vari kuparara nokuda kwekuramba zivo tine mota doko idzi dzinofamba navanhu vane vachifarisa vamwe vanofarisa zvokuda kutosona manga vanhu kana vafarisa yavanoti pachirungu euforia vanhu kangana kuziva kuti motikari haifaniri kuva expression of joy or sadness kana emotion so vanhu vedu vari kudrive under emotional instability yekufarira bhavhadhi ravo yekufarira magraduation avo yekufarira kuti tava nenew leadership vazhinji vakatofa musuya wakafarirwa leadership uya savanhu zvinofanira kupinda yatinoti culture of road safety we want feeding road users vanhu vanofunga kuti PPE ndiri kutanga nguvai ndosvika nguvai ari kudrive ndiyani as long as vanhu vachifunga kuti road safety ndeyetraffic council ndeyemapurisa yevid vanhu vanenge vakatorasika nekuti road safety ndeyemunhu wese
avanga vari mutauriri wesurfet council of zimbabwe vatatenda chinoda vari parunare muharare natanonoka wande westudio 7 iye zvino tokupai kambo makamarada kubva kuna Sulumani Chimbetu.
seriously?
Kamarada kubva kuna Suleiman Chimbetu nechikwata Orchestra Dende ra Kings kachibva kuno ku Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day paine hurukuro pamusoro penyaya dzegukura hundi pamwe nekuburitswa kwevanhu kuenda kune dzimwe nyika zviri kunze kwemutemo kana kuti human trafficking. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti nyaya dzehuori ndo dziri kudzosera Zimbabwe kumashure. Izvi zvinobuda pazuva rekurwisana nehuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndoti musaenda kure. Tisangane zvakare na2 p.m. nezvimwe zvirongwa. Ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo.